mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 21 ndira 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana masere ane makumi manomwe nevapfumbamwe 879.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
will to the best of my ability
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
VaJoe Biden vave mutungamiri weAmerica mushure mokutoreswa mhiko nezuro.
Isu semadzimai, I think tose tinoziva kuti Mwari vanobatsira avo vanozvibatsirawo. Saka first lady ngavaise in place zvinhu zvakaita semaprogram eruzivo rokudzivirira covid yacho.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanokurudzira mazuva maviri ekutsanya nekunamatira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana masere ane makumi manomwe nevapfumbamwe 879 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevana 54 nezuro. Vanhu mazana manomwe ane makumi matatu nevatatu 733 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matatu ane gumi nevana 314. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mashanu nevapfumbamwe 159 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi maviri nevanomwe 127 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu makumi manomwe 70 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana mana nevasere 29,408 vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevatatu 19,253. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakatora mhiko nezuro muWashington DC pachitiko chakange chakatariswa nevakawanda pasi rose. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
will to the best of my ability
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States. The
Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ayo mashoko emtungamiri we America va Joe Biden vachitora mhiko semtungamiri wechimakumi mana nematanhatu kana kuti 46th president kuti vatange kutungamira nyika kwemakore mana anotevera. Asi vasati vatora mhiko mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vapindawo munhoroondo semutevedzeri wemutungamiri wenyika wechidzimai wekutanga uye vari mutema vane mumwe mubereki wekuAsia. Mukuzeya nyaya ya amai Kamala Harris, tabatawo mukuru we Women's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa.
Izvazvi zviri kungonakira America chete, but tirikuhopo kuti neAfrica, even Zimbabwe chaiyo, tichawanawo chidzidzo patinenge tichienkareja madzimai kutora maleadership positions, kuti tinenge tichishandisawo Kamala Harris semufananidzo yatinoti role model pachirungu yemadzimai ari kuita zvakanaka mumapositions eleadership mune zvematongerwo enyika.
Mushure mekutora mhiko Biden vabva vatora mashoko kunyika vachikurudzira kubatana.
I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you I will fight as hard for those who did not support me as for those who did.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo vanhu kuti vabatane mukurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 muAmerica.
My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vati mashoko ava Biden akakosha zvikuru.
Mashoko ava Biden ekubatana akakosha. Mashoko ekuvakanyika. Uye zvemashoko anofanira kuti ateverwe nematano aripo ari pachena ekuita kuti muAmerica mudzokere zvakare pakuremekedza kodzero dzevanhu, pakuremekedza utongi hwedijitere, pakupedza matambudziko egweva rudzi kana kusorwa kana kumbunyikidzwa kwevanhu vatema.
Asi kekutanga makore akawanda hapana kunyatsotambidzanwa masimba sezvo va Trump varikuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Munhoroondo yeAmerica yekugamuchidzana masimba zvakagumisira kuitwa muna 1869 nevaive mutungamiri wenyika vaAndrew Johnson kuramba kuenda panotoreswa mhiko vainge vavakunda musarudzo vaUlysses S. Grant. Kunyangwe hazvo vaTrump vasina kuuya pakugadzwa kwava Biden, mutevedzeri wavo vaMike Pence vanga varipo nedzimwe nhengo dzebato ravo remaRepublicans. Vamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBill Clinton navaBarack Obama vanga varipo pakugadzwa kwava Biden. Vasina kuuya pane vaive vatungamiri venyika ndivaJimmy Carter, avo vasiri kunzwa zvakanaka. Nekuda kwekutyira mhirizhonga kubva kuvatsigiri vavaTrump varikuramba kutambira sarudzo, muWashington DC manga makazara mauto, mapurisa nevasori. VaTrump vasimuka mangwanani anhasi vakananga kuFlorida uko vanenge vave kuenda kunogara. Asi vasati vasimuka vaonekana nevatsigiri vavo paAndrews Air Force Base Maryland vakavimbisa kuti vachadzoka. Mushure mekutora mhiko vaBiden varikutarisirwa kubvisa mimwe mitemo yakadzikwa navaTrump vachishandisa masimba avo semutungamiri wenyika kusanganisira munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika, mamiriro ekunze uye kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvichakadaro zvichitevera kutoreswa mhiko kweutungamiri kwavaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti mukusarudza munhukadzi uye ari wechitema kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika, America yaradidza utungamiri hwayo. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College muzvinafundo Chipotendere vano vanoti zvinofadza vanhu kadzi pasi pose kuti munorondo ye zvematongero enyika muAmerica amai Kamala Harris vave wekutanga kuwana chigaro chikuru kudai uye vachiti hapana munhukadzi akamboita simba rakadai muAmerica.
Yakafamba zvakanaka asi pane zvinhu zvishoma zvanga zvakasiyana nemamwe makore. Chekutanga ndechekuti former President Trump vakanga vasipo kazhinji zvinowanzoitika kuti mumwe abuda muofisi anoperekedza president mutsva asi vaTrump vakanga vasipo vaita rali yavo. Chechipiri ndechekuti kwakanga kusina veruzhinji vakaungana nekuti kune dambudziko recoronavirus saka yakangoitwa iri chidimbu kune vanhu vashoma. Asi chimwe chakasiyana ndechekuti takaona veruzhinji vanhu vatema nevamwe vazhinji vasiri varungu vachipa maspeech nekutaura pamwe chete nemusikana wechitema ane makore 22 akaverengera president poem yake. Tikaonawo mudzimai wekutanga apinda muthe highest office muAmerica vice president Kamala Harris vakaitwa swear-in naJustice Sotomayor. Zvinhu zvanga zviripo zvizhinji zvinonakidza zvirikurakidza kubudirira kana kuti kuenda mberi kwepolitics dzemuAmerica.
Makanzwa sei muchiona amai Kamala Harris vachitoreswa mhiko vachinzi vice president of the United States? Makanzwa kudini muchiona izvi?
Still munhu anodzidza zvenhau dzepolitics takafara kuti tava nezvitsva zvekutaura nezvazvo. Asiwo semudzimai munhukadzi munomuAmerica wechitema takabva tanyanyisa kufara uyezve tichiratidza vanasikana vedu kuti ndizvo zvamunogona kuzoitawo muupenyu. Aiwa takafara.
Pane zvakataurwa navaBiden vapedza kutora mhiko yavo, pane zvakakubata here? Vakati chii vaBiden?
Vakanyatsokutimbisa kuti kunyange nevasina kuvavhotera pasarudzo dzakapfuura vachazenge vachiva president wavo vachivateerera. Vakataurawo ivo kuti makore apfuura four apfuura nyika inonge ichinetsekana nenyaya dzerusaro raganda zvakanyanyisa zvinhu zvavachiedza kugadzirisa pamwe chete nekugadzirisa upfumi hwenyika.
Ramangwana ravaBiden richafamba sei? Munoona sekuti vachakwanisa here kuyananisa mativi maviri aya anoita sekuti ari kukwikwidzana muAmerica munomu?
Ndinoona sekunge basa ravo rakavawandira mberi. Tinogona kunge tanga tichifara nekupemberera nezuro, asi chokwadi ndechekuti vaya vakasarudza president Trump vazhinji vavo havasi kufara. Handione nyika ine kudzikama mumazuva anotera. Ndokutoti chokwadi ndechekuti zvinhu zvinenge zvakaomera vaBiden.
Kana mukawana mukana wokutaura namai Harris, chii chamungataura kwavari? Chii chamungavaudza?
Chokutanga kunenge kuri kuvakorokotedza, chechipiri kunenge kuri kubvunza kuti zvii zvavaisiitira madzimai. Tinoziva kuti America inyika yakabudirira, asi ndiyo imwe yenyika shoma shoma dzisina rubatsiro rwatinopa kuvanhukadzi. Saka zvinhu zvatinovabvunza izvozvo, uyezve kuti ivo vachishandisa chigaro chavo sei kubatsira vanhukadzi vanasikana pamwe chetewo nekuunganidza nyika pamwe chete.
Avo vange vari vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vari kukurudzira madzimai ari munyika neari kunze kuti anamatire nyika pamwe nekutsanya kwemazuva maviri kuti nyika ibude mudambudziko rechirwere cheCOVID-19 chayakatarisana nacho. Vanhu vakawanda vanosanganisira vakuru vakuru muhurumende vakashaya nechirwere ichi mumasvondo adarika. Amai Mnangagwa vanoti munamato wemazuva maviri uyu unotanga nhasi musi wechina uchipera mangwana chishanu. Mumwe mudzimai ari kunze kwenyika amai Dokazove avo vari mudunhu reMaryland muAmerica vanoti danho raamai Mnangagwa idanho rakanaka chose rinofanirwa kutsigirwa nemadzimai ose. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Wongu, nekuti madzimai tagara tichinamatira zvakawanda munyika yedu. Zvakafanana necyclone, zara nezvimwe zvakadaro. Ipfungwa yakakosha chaizvo.
Vakawanda vanoona kunga nyaya yekuti vanhu vanozonamata dambudziko rasvika inogona kunge ichizononotsa kuwanikwa kwemhinduro. Imi munotiwo nekuti tiri kuona kuti nyika yatomudambudziko rechirwere cheCOVID-19 nechekare.
Isu semadzimai, I think tose tinoziva kuti Mwari vanobatsira avo vanozvibatsirawo. Saka First Lady ngavaise in place zvinhu zvakaita semaprograms eruzivo zvokudzivirira COVID yacho. Especially tikatarisa kuti vanhu maitiro avo anoratidza kuti vanhu havasati vanyatsozivisisa zvinodiwa. Vanoita zvehafu-hafu, mumwe unoona akapfeka maski muromo usina kukavha kana kuti mino usina kukavha woshamisika kuti manje chii ichocho. Saka ngavaise maprograms in place kwozoti hurumende ngaibatsire vanhu, especially mafront runners. Vanovabatsira varwere vachiita zvakadaro, ngavapuwe maPPE achona uyezve nemavaccinations nezvimwewo zvakakosha kuti minamato yedu iwane mhinduro yokudzivirira chirwere ichi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vemakereke vari kutokurudzirawo nhengo dzavo kuti dzisange dzichizotora mushonga wenhomba kana mavhaksini achauyayo. Kunamatira nyika kuri kutaurwawo kuna amai Mnangagwa kunozosiya papi vanhu vakaita saivo vari kukurudzirawo nhengo dzavo dzemakereke kuti dzisatora mishonga?
Idambudziko chairo. Inini sekuona kwanguka, mumwe nemumwe ngaone zvokuita. Kana mavaccinations avepo, vanhu ngavapiwe. Tinonamata zvishuwa pati vanhu ngavapiwe mavaccinations, kwete kurambidza vanhu kuti vatore mavaccinations. Ndio maonero angu. Mukatarisa nechekare, mavaccinations, vana vachipuwa mavaccinations echii nechii zvakasiyana-siyana. Konasi mutsauko chii? Ini ndikapuwa, ndinoitora vaccination yacho.
Kurudzire yamungapa kumhuri yeZimbabwe nokutanzwa muchiti dai hurumende kana kuti ivo mai Mnangagwa vaita kuti paite zvirongwa zvinobatsira vanhu, kuivo vanhu veZimbabwe mataura kuti munoona vamwe vasiri kuvhara miromo nemhino?
Imimi seVOA ndoziva kuti mune maprograms akawanda pamunoita kuti vanhu vabatsikane neruzivo. Ivo amai vane maprograms avo nemadzimai, ngavashandise ivavo maprograms throughout the whole country kuti vanhu, madzimai especially. Handiti tinoti musha ndimai, mai ndivo vanodzidzisa vana. Saka ngavashandise maprograms avo throughout the country ekuti vanhu vanyatsoziva, uyezve vachibatsira nemamaski. Kana tine nzara, tinowana sei mamaski acho? What is the first preference, ndotenga chikafu kana kuti ndotenga maski? Handizivi. Semaonero angu, dai vanhu vakapuwa mamaski zviri nani nezvimwewo zvavanenge vachida nenharaunda dzavo dzakasiyana-siyana.
Avo vange vari mudzimai wekuZimbabwe amai Dorcas Hove vari parunhare kuMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, zvichitevera kusheya kwevaiva gurukota reZimbabwe raiona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo. Imwe nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vanoti yave nguva yekuti vanhu veZimbabwe vabatane pasina zvematongero enyika kuti varwisane necoronavirus.
Zvandingataura vahwande ndezvekuti of course nyika yese inenge iri kuchema whenever Zimbabwean passes, particularly magurukota sesa vasisviso mwoyo vanga vachitimirira kunze kwenyika. And uye tinoziva zvekuti ndo vanga vari first year kuuya rakaitwa muna 2017, and this new dispensation, I think he was the most visible face outside the country. Saka we mourn with his family and we mourn with the country, and hope it's a wake-up call for all Zimbabweans kuti we need to do something about the COVID-19 crisis.
tirikuona kuti vanhu vari kufa zvikuru uyezve tirikuonawo kuti makurukota ehurumende ari kufawo zvakanyanya. Pane chamungatiudza pamusoro penyaya iyi? Chii chiri kukonzera zvinhu izvi?
Chandingataura ndechekuti obviously COVID-19 iri kutidzidzisa zvakawanda semaZimbabweans. Health delivery system yedu has been in demand for a long time. And unfortunately, COVID-19 yakutiratidza just how bad things are. Because tiri kunzwa kuti zvipatara zviri kuzara, machiremba ari kuoparata asina ma face mask, personal protective equipment, things like that. And when it comes to my government ministers, my kukota and so forth, COVID-19 haisi kusarudza rudzi, haisi kusarudza your station in life, your rank in life, haisi kusarudza bato. Inoda kuti tese zvedu semaZimbabweans and you know, the human race, to pay attention. And right now in Zimbabwe it's a very critical time. I think this is a national security moment. A good team in West Zimbabwe, including Tungamiri, Wenika, Mnangagwa, and others, work together to make sure that we have a better control of the COVID-19 situation. Otherwise, Charamba Chungu, one among my stories, ever Gushai.
Abo Vange Vari, Dr. Simbiso Ranga, Vari Paronare, ku North Carolina, ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti kutanga nhasi china 21 ndira kusvika muswa 3 kukadzi mapazi ehurumende ose kunze kwebazi rinoona nezveutano achange achishanda nevashandi vasingapfuuri 10 kubva muzana kana kuti 10%. Vachiti vanokwanisa kushanda vari kudzimba dzavo vachaita saizvozvo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo haisinotirinda neyedata corona mawana tapere wa tichazwa kuti todini. Mubvunzo wangu uri kuti ko iwo kuChina kwachakatanga chirwere vari kufavo here sezvinoita dzimwe nyika? Taikumbirawo veStudio 7 ana mukoma tanonga Wandi kuti povo anza kuti kuChina uko tino hatimbonzwa update yakwakamira sei, tibatsire votapera, hatichaziva zvokuita.
Makadini vakumbira kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Pa studio apo, wana mkoma wande, Wana mkoma jonga, rise ibasa, pastudi hapo. Nyangudu yangu taurawozu, shoma nini. Wakuma na yeji. Muzimbabwe tatampura, tanetseka tatampura wakuma na. Tai urumendi ya chibasira unechikafu palogu taona hapa. Tatampura hizi hizi kutupinde mtaoni, murukure hema, zingaiti. Murukuneza mtaoni kutupinde yo. Urumendi ya chibasira unechikafu, ndoto atinongo kumbira, choto ikumbira hao. Nukuti ndio walikutitunga mbia, choto kumbira wadia watipao. Chikafu kutisunusuende kete yedu timu zimba. Chikafu wa chikafu wapana nijo kenda kutawuni. Kwenye kutawuni nito 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 waga wakuti titenge zoe kujika. Sikata nito kumbira nge urumendi ya chipawo chikafu, ya chipawo chikafu. Nito sa tungo kumbira wako urumendi zeso.
Hii kwa studio sivi. Wakumana njike ya digresi kwa mina mato chayo chayo wakumana. Corona yao ya kuhipa. Wano warusha ikira mzimba. Zvipatara kwacho kwakangozara vamwe vari kutozongo abeda ndigare kumba munhu kusvikira pakushayika ari kumba vamwe havasi kurekodwa kunzi akafa nekorona vamwe vari kubatwa korona havasi kuzivikanwa vamwe kana pakupora havasi kuzivikanwa nekumanhamba ari kwayo atori mashoma korona yazara muzimbabwe wakomana apa zvinhu zvakaoma kudaro pari kutoda minamato chaiyo chaiyo vanhu vamwari ngatibatsiranei kunamatira nyika yedu iyi. Kana iyo mavaccine aya handifungi angasvike izvizvi kuzimbabwe nekuti zvinhu zvakatiomerawo munyika medu ndo zvinochema nevatungamiriri vedava kuti zvinhu zvakaoma zvakaoma but ivo vachidya mari saka pakatiomera mhuri yezimbabwe amen tozvisa kuna mwari
pastudio 7 apo unokwazisana mukoma jonga ana mukoma tanonoka wandi ndinotifarisi apapo nyaya dzemuzimbabwe dzinonetsa because vanhu vari kusungwa vanosungirwa zviro zvisina nebasa ZANU-PF inouri wakakura ZANU-PF inouri zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka zvinhu zviri kudhura muno muzimbabwe shuga yemenemene haisiri kutengeka nhare yacho haisiri kubatika saka iya hapana nyika kana kuigadzirisa kana chimwe chaakangoita munangagwa chaakangoti chiwamboitawo ichi chakainaka hakuna vanhu kugara nenhamo chete manje korona yazobva yapinda muzimbabwe yabva yachizowedzera nhamo chaiyo chaiyo because kuzvipatara hakuna mushonga vanhu vari kungofa semapete saka ZANU-PF yauraya nyika ZANU-PF yauraya nyika ngatiti munangagwa nechikwata chake chauraya nyika ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Rangarira gamba kambo kanobva kuna Stephas Mashakada and the Sounds of the Mad Face sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana masere ane makumi manomwe nevapfumbamwe 879 Joe Biden vave mutungamiri weAmerica mushure mekutoreswa mhiko nezuro. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vanoshedzera mazuva maviri ekutsanya nekunamatira nyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.